Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 24/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvidoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvekunemedzerwa mhosva yekunzi taida kubvisa hurumende siri pamutemo zvechisimba. Inova mhosva yetiri kuramba ndoiri kupinda mudare nhasi uno mangwanani ano na8 o'clock.
Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo, pamwe chete namufundisi Ivan Mawarire, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi.
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere City Council yeBulawayo tivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi Fastbeat, uyo uri pakati kati pedhorobha, udaise nezita ravadzavenga.
Bato reZapu rinoita musangano waro wekutanga kubva zvashayika mutungamiriri waro vaDumiso Dhavengwa. Tichwanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo, uye mufundisi Ivan Mawarire vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Asi vatatu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa vanhu munyika vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo yemafuta yekufambisa dzimotikari. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMtasa.
Inyaya yekuratidzira kwatakaita muna January musi wa14 kusvika musi wa16 yetakaita National Stairway, tichinyunyuta pamusoro pekukwidzwa kwemafuta edzimotikari akaita kuti mitero nemitengo yese ikwire. Saka tiri kunemedzerwa mhosva yekunzi taida kubvisa hurumende siri pamutemo zvechisimba. Inova mhosva yetiri kuramba ndoiri kupinda mudare nhasi uno mangwanani ano na8 o'clock.
Saka nyaya yakutotanga kutongwa here? Zvinenge zvichifamba sei nhasi?
Munguva yapfuura tanga tichinetsekana tichinyanyo kukurudzira hurumende dare kuti ritange kutonga nyaya iyi, asi vakanga vasina kugadzirira, mapurisa anga asina kugadzirira, vana muchuchuti vanga vasina kugadzirira. Saka tiri kuimba kuti nhasi uno nyaya inofanira kuti itange kutongwa, nekuti isu tinoda kuchenurwa, nekuti tinoti hatina mhaka yatakapara. Kana zvikasadaro, gweta redu richaisa nyaya kumutongi wekuti tibviswe pabhel tive vakasununguka, nokuti mapurisa nehurumende vanenge vatadza kuunza nyaya iyi kudare nenguva yakafanira.
Vane zvapupu zvavari kuti vanazvo here?
Vaimboti vane zvapupu, vakazoti havana chapupu. Vane vhidhiyo yatakarekodha, saka petakapedzisira vaiti vanazvo zvapupu, saka isu hatisati taziva kuti ndezvipi. Saka ndonyaya yatakamirira kuti tinzwe muzuva ranhasi kuti nyaya iri kutanga here kutongwa, zvapupu ndezvipi, uye zviri kupupura maringe nechii. Saka magweta eta ari kutibatsira kuti nyaya iyi nhasi ipinde. Ikatadzwa tavaudza isu kuti hatichada kuramba tiri muusungwa tichienda kunoripota kumapurisa. Zvese izvo zviri kutikanganisa kusununguka kwedu nekugara kwakanaka munyika.
Saka vangani vari kuendeswa kumatare kunze kwenyu imimi vaMtasa?
Ndini nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo. Munyaya iyi tiri kubatanidzwa pamwe chete naIvan Mawarire weDisflag. Asi handizivi kuti vamwewo vakapiwa zuva ranhasi here, ra24 June, kana kuti vari kupinda rini.
Mutungamiri we ZCTU vapita mtasa vangi variparunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Bato re Zimbabwe African People's Union ZAPU rakaita musangano waro we National People's Council mublawayo pakupera kwesvondo. Vakave musangano waro wekutanga kubva zvashaika mutungamiriri webato iri vadhumiso Dhavengwa. Zvimwe zvakabvumiramwa ndezvekuti vaimbove mutevedzeri wavadhavengwa vaIsaac Mabuka vatungamirire bato iri kusvika paitwa musangano mukuru wekongress muna Nyamavhuvhu gore rinouya. Mutauriri webato iri vaEpitule Maphosa vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvakabuda mumusangano uyu ndechekuti bato ravo rikumbire Bulawayo City Council kuti umwe mugwagwa mukuru muBulawayo 5th Street uchinjwe zita uchipiwa zita ravaDhavengwa. Tabata vaMaphosa kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Nezuro takagara musangano weNational People's Council. So, which we are is an extraordinary session. National People's Council I bazi tinova ndiro hombe kana tiri pa tisakasvika kuma congresses. Zvakare tiri takabata musangano uyu mushure mekushaikirwa nemutungamiri webato vadhumisadhavengwa. Tikabuda nemaresolutions mashoma anotevera. Yekutanga ndichitevera kushaika kwakaita vadhumisadhavengwa vanovamutungamiri webato vaIsaac Mabuka avo vanga vari national chairperson weZAPU vachava ndivo vanobata chikaro acting president mutungamiri webato kubvira pari zvino tichienda kucongress iyo iri June muna 2020 muna August. Hapana esa congress ichaitika asi tichamirira congress yedu yagara yanga iripo muna 2020 waAugust zvakare tanga takuigadzirira even pakashaika mutungamiri webato.
Pane zvaitwa here maererano nokuchinja vakabata zvigaro mubato renyu?
Imwe resolution yataita yekuti utungamiri weZAPU wapiwa mvumo yekuti vaongorore structure yeNational Executive Council vaifananidze ne cabinet yatinoti hurumende iri kutonga pari zvino. Madepartments ese nemaportfolios ese afanane negovernment. Izvi zvinoitirwa kuti tikwanise kumaka government man for man, department for department, seopposition party tigokwanisa kuarticulata maissues apo panokanganisika kana pasingaite zvakanaka tikwanise kutaura nezvazvo pasina difficulty. Saka vapiwa mvumo yekuti vanokwanisa kuita reshuffle kana kuti vanowedzera kana kutapudza mamembers eNational Executive zvichienderana nokuti vangani vari kudiwa kuti tifanane zvakanyanyanyanya ne current government setup iri muZimbabwe.
Bato renyu pane zvaramborongawo here pamusoro pavaDhavengwa?
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere City Council yeBulawayo kuti tikumbire mvumo kana kuti tivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi High Street uyo uri pakati kati pedhorobha udaidzwe nezita ravaDhavengwa. Izvi tozviitira kuti ticelebrate nokurangarira zvakare kuti mamemories avo arambe aripo tatarisisa zvakanyanya kuti vaDhavengwa vanga vari mugari wemubulawo wayo. Zvakare vaDhavengwa inational hero vachiva munhu akashanda zvakanyanyanyanya kuti vasunungure nyika inoiyi vakazoshanda zvakare for development yenyika vakashanda zvakare kuti nyika iwane runyararo nestability. Saka mamacheis atiavaDhavengwa atida kuticelebrate nechiitiko chidikidiki ichocho chokuti tikawanawo kana street imwe chete yeMbulawayo inodaidzwa nezita ravo zvinenge zvakanaka.
Ava vanga vari mutauriri webato reZAPU vaEpitule Maphosa vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Thank you. Mukroniko mune nyaya yokusawirirana pakati penhengo dzeparamende pamusoro pomutemo unobvumira vana vechikoro vasikana vane pamuviri kuti vaenderere mberi nechikoro. Dzimwe nhengo dzichiti izvi zvinokonzera kuti zvikoro zvive zvipatara zvemateneti uye zvinokanganisa tsika neunhu. Mukroniko mekare mune nyaya yekuti vana mukoti avo vakange varonga kuramwa mabasa kutangidza nhasi vazofuka zvokuenda kumabasa mushure mokunge vaudzwa kuti hurumende ichatarisisa nyaya dzemihoro yavo. Munewsday mune nyaya inoti vaimbo vemukuru wemapurisa vaAugustin Chiuri vaigadzirisa motikari dzavo kuzimoko zvisiri pamutemo vachibhadharirwa nehofisi yemapurisa. Izvi zvakabudiswa mudare redzimhosva umo vaimbova mutevedzeri wavo vaRobert Tendero Masukusa vaitongwa nenyaya imwe cheteyo. MuZimbabwe, New Zimbabwe inoti gurukota rezvokufambiswa kwezvinhu vaJoel Biggie Matiza vamisa basa vakuru yeVID kumarondera nekuBite Bridge pamusoro pehuori. Muchikamu chino samazuva ese tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vatepenyuri veStudio 7 ini ndirikuno kuSouth Africa ndiri mutyairi wemagonyetiwo. Ndinofunga takabva kuZimbabwe tisinawo zvakakwanira tikazokwanisa kunge tichizviitira muno. Asi mawandira takazviita takanziitai nemaid enyu ekuZimbabwe chete ndo avaingoda patrafic yachona. Takaburitsa mari dzimwe dzatakaburitsa dzakawanda kuti zviite zvakanaka. Saka pari zvino tanga takutoshandawo tine maid iwayo nemaid yedu yekuZimbabwe iwayo. Asi iko zvino izvi vave kuti kana zvida kurinyiwa PDP vaakuda mawork permit, yeti takanga tisina mawork permits achona. Saka hatichaziva kuti todii, takungobatwa sevaranda kuno kuSouth Africa kwatiomera.
Mukadzi vashamari veStudio 7, ini zita rangu ndoitwa Kulani Mhlanga. Ndambopawo hangu muonero ndoteerera chirongwa cheStudio 7 mazuva ese makuseni uka uku ichiwa vanhu vari kuSouth Africa vachiti hee vachichema chiri kwaZimbabwe yaoma. Vanoda kutaura kuti ivo ngavauye kunouku munyika tibetserane tiite chinhu chimwe chete tisunungure nyika yedu yeZimbabwe. Asi vo vakaramba vari ikoko vachingotaura chete vasingauyi muno munyika, isusu tichirohwa tichiitwa se tichiratidzira kunoku vohuya ivo voda kuzotorera mabasa futi kunoku ndo vanei tisingadi futi izvozvo. Ikoko hakusi kunyika kwavo kwavari kuSouth Africa, ngauye vadzoke kunoku kumusha vanhu tibatane tiite chinhu chimwe chete, kwete kungoti ngosvera vachitaura kuti hei muZimbabwe zvinhu zvaoma uri kuSouth Africa. Uri right ikoko, kana uri muno munyika ndo paunoona kuti zvinhu zvaoma. Kana zvaoma dzoka kunoku tibatsirane tishande tiite chinhu chimwe chete. Dzinguva ikoko mudzoke kuno kumusha. Ndimi vanhu munoti ngoti urayira nyika, munongotiza muchienda uku, hakusi kwenyu, dzokai kwenyu kuno kuZimbabwe. Muye tiite chinhu tiratidzire tese tiri pamwe chete tibatane, tikabatana tokunda nhamo yatinayo muZimbabwe. Ndatenda.
Kwazai shamari redu yeStudio 7. Pane chinhu chisina kunge kuanza kumusoreketa gemu. Ndinokufara nezvakaitwa na Nyashamushekwi, anga asiri mufomu but coach anoratidza kuti munhu akaramba achirega munhu asiri mufomu achimurega ari mubhora. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinotirwadza nekuti hatine access yedraw. Saka iye zvinhu zvakatamira pavanhu pakashata chaizvo. Nezvi zviri kundigwadza zvisingai zvokuda chishuirwa deko changu kukonzeredza zvinhu zvakaita seizvizvi. Vaigona kuziva next game kuti munhu akaita samusheku uye munhu anofanira kuti akasiri kusabhura.
Zit tandisini frame wakadini kwa wakuru istitu zefi na ya mwatripano pali mpopo pa mkumalanga ndi ya upenyo kwedundo huarema atuja zili kutitwita zili ni awo watunga miri uye mchizi ene zanu PFI wa so wana ita ndunga wano usiwa kwa wakananga ni kwa wano pani kwa wano ita iyo ndo wano usiwa ndo wano jumba mawaru uchasu notichua kwedu ayo watunga ukiyo mamfura ega ega zina kana mafute kana chini ayo wanezozo chungwa tidinote ita ndana kuti iyo ndo wano sasu wano usitira tore meku watu senka mtore atisikaja kuni kutura kutu uvado kwa wakure kutu inda atisibi na hizuzo ni nungu tinda na nungu tiyo ndo wanuna shaka kuzira mwari to wajasiwa nungu watu vani kwa tu inda kuzi tama kwiri kwiri muno sita andi suti kwiri kwiri zori vi ndo wanutumiza daya wanga varipo haikuna wakumbuna watu tunu kwa zasika zori masei wanungu uwa sikungu itasungori kutibwa ni wanu zizuzi daya wari wamu pati za mira usinani takuna wakuita upenyu kurinani kana kuti zvavano kuona cho chaicho handichioni kana paine chimwe chiti chinomuda naizvozvo ndinongoti aiwa ngavarambe vakadero kana ari maenemy tichagara zvakadero pati hapana nguva zvavo
vakadiko vatori nhau vanotipa nhau dzinofadza ndinoti vapita chiwara ndichigara kuvoroteni varume zvinhu zvaoma varume zvinhu zvaoma mashopu mese hamuna kana chimwe mwana waidi kuchikoro ndaniye kuchikoro apahedzo yai nechimwe president apreze ndedza nipfa vaka ngaone kutamba kuna kwatiri kuenda kumana bonda richatenge amarara bonda richatenge amarara zvaoma kumana
makadi ve studio 7 vashamarari mose ndrozi Godfrey Salani ndirobva kuchipinge ndiri muno mu South Africa. Ini ndoda kutaura nenyaya ye government iri kubhadhara makambani kuti ivataurire ivamiririre panyaya yemasanctions. Ndinoshamiswa nekuti masanctions akaisirwa maindividuals vanhu vari pautungamiriri haina kuisirwa government yese. Akaisirwa vanhu vari pautungamiriri vezano PF vane zvavakaita. Saka ndiri kushamiswa kuti mari iri kubviswa ichibhadhara makambani aya iri kubviswa mugovernment. Vanhu ava vanofanira kubvisa mari yemuhumwe mavo kwete kubvisa mari yegovernment. Utori uori hwavari kuita ihwohwo naita basa.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbira kuti avo vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vatipewo zvavanofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti zvinhu zvidzokere mugwara. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kutsvaga zvehondo pakati penyika yavo neIran. Vati vanoda chose kuita hurukuro nevatungamiriri veIran asi vachiti havazoregi Iran ichiunganidza zvombo zvenyuklia. VaTrump vaudza nepenyuro yeNBC kuti kana America ikapinda muhondo neIran pachaita kuparadzwa kusati kwamboonekwa asi vakati havasi kutarisira kuita izvi. Mauto edunure Uttarakhand kuIndia akwanisa kusvika pamusoro perimwe gomo pamusoro perimwe remakomo eHimalayas pane mitumbi minomwe yevanhu vanoita zvokukwira makomo. Vanhu ava vakange vachitungamirirwa naMartin Moran wekuBritain uye vachibva kunyika dzinosanganisira America, Britain neAustralia. Mauto anoti vacharamba vachitsvaka sezvo pachine chimwe chitunha chisati chaonekwa. Makatirira kustudio 7 anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pane kuchikira kuti America ingangotangidza hondo neIran sezvo nyika mbiri idzi dzave nenguva dzisingawirirani mukutaura. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hadzisi kuona chikonzero chekuti America iite zvairi kuita mushure mekunge yaramba kusimudzira chibvumirano chakanyoreranwa pakati peAmerica neIran nedzimwe nyika dzekuEurope kusanganisavo Russia. Vari kuita dzidzo yepamusoro-soro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti zviri kuitwa navaTrump hazvivakashamadzi nekuti America yakatarisana nesarudzo dzemutungamiriri wenyika gore rinouya. VaManduna vanoti nyaya dzehondo uye dzekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration inyaya dzinoita kuti vanhu vatsigire mutungamiriri wenyika kazhinji. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Zvinazvina kumira zvakanaka pakati peAmerica neIran. Kune vanhu mapolitician muadministration yavaTrump vanotwaiwo mahawks vari kuda zvehondo and vari kutsvaga reason yekuti nyika ende kuhondo neIran kana kuti kutoitsvagira mhosva vanhu vakaita sana Bolton vaya. Saka zvinazvina kumira mushe pakati penyika idzi. Chinotyisa chacho ndechekuti pakambomuka nyaya yeIraq muchayeuka veAmerica vakaenda vachiti tawana mhaka yekuti vapara mhosva vanhu veIraq ndivo vakonzera zve9/11 zvikazobuda kuti vanyepa kuti kune maweapon of mass destruction. Saka tirikutotya kuti vakaendera mberi. Saka hazvina kumira mushe.
Kana takatarisa Iran, tingaienzanisa here neIraq? Chii chinofanira kunyatsocherechedzwa neAmerica panyika iye Iran?
Tingatovaenzanisa nezvakaitika paIraq. VeAmerica vanofanira kutofunga kuti kuenda kwavakaita kwapfuura makore mangani, ndofunga gumi neshanu remakore variko kuIran Iraq ikoko pasina chabuda. Ende kuti vadyiwa mari yakadii pahondo yakadai vanofanira kuzviyeuchidza izvozvo vasati vaita zvemusindo nekumutsa chambanja neIran. Chii chaizvo chavari kuda kunyatsokuwana as an outcome pasituation yacho? Saka hazvidi kuenda nekumhanya, ngavakudze zvediplomacy vasada kuita zvokuratidza zvechisimba. But vafunge zvemadiplomatic solution. Kwakune agreement yaivepo yanga yakabvumirwana neAmerica nevamwe vekuEurope nana Russia nana China. Sei vasingadzosi agreement iyoyo kana zvezvekuinegotiata kuti vaisimbise ngavaita izvozvo pane kuida kuta zvehondo.
Imi sokuona kwenyu munofunga kuti America iri kutsvaga chinyi apa?
Kwete America, ndingati administration iri kutonga zvino muno muAmerica sezvo maelection aapadhuze. Indiri kuona kuti pane kakuda kutsvaga nyaya yekuitisa noise nemusindo maelection zvaakusevera padhuze kuti tive nekanyaya keforeign policy katingemhanye nako toisa paagenda yemaelections. Ndo matambirwo anoita bhora remaelections muno muAmerica. Issues based ndiwo ayo maissues anenge ari emotional fanga zveforeign policy zveimmigration ndo zvatechitarisira kuti chii chavari kuita vamwe vacho vanenge vachida kumhanya navo maissue aya kuti vakonzerese for maelections.
VaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tiko zvino takatarisa hedu vamwe vati kutandara nesu paFacebook page yedu. Tinotenda chaizvo kuti mune nguva yokutandara nesu sezvandataura tinotenda Admire Mawire anongoti mangwanani Courage Mudobaya ari kuWitbank anoti takakutarisa yatiri kuno Festive Nyeketa anoti mukoma wande kwakadini ikoko asi tiri nani mukoma Nyeketa tinoemba kuti imwi muri naniwo zvekare. Na mukoma zveClifford Liwayo anoti mangwanani wawande and all the team watching from Alberton kuJohannesburg tinotenda zvikuru kuti munowana nguva yokutandara nesu tinoemba mucharamba makadaro. Thank you. makaterera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muwashington dc Pera regai timbotarisa zvanga zviri munhau mutongamiriri weZCTU vaPeter Mtasa munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo pamwe chete namufundisi Ivan Mawarire vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi nanguva dza 8 o'clock. Pamusangano wakaitwa muBulawayo kupera kwesvondo, bato rezapu rinoti vaimbova mutevedzeri wavadhavengwa vaIsaac Mabuka vatungamirire bato iri kusvika paitwa musangano mukuru weCongress muna Nyamavhuvhu gore rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru nhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda.